va garvim epoet va uda studio 7 kuti muzvina bhizimisi kuda kwashe Damson vezano PF vari kutengesa hupu uhu pachitoro chavo chekubika chingwa muward 6 panzvimbo yemabhizimisi yeoverspill vasingatevedze zvinodiwa nehurumende. Munyori wesangano reepoet residence development association vapeter nyapetwa va uda studio 7 kuti vanoshamisika kuti sei chitoro chechingwa chete chiri kubvumidzwa kutengesa hupfu hwakachipa uhwo.
Zvitoshamisa kuti kana zviri zvehupfu uri kunzi uri muepoet hausi kudhirivharwa mumashop setinoziva ari registered. Hupfu uri kuitanga uri kupiwa sematongi wenyika nekuti memba yepolitical party ndeiri kuoneka iri kudistributa hupfu pabhekari isina kuregista ezeshop. Even vemashop vemuepoet varitosvisikana kuti wai hupfu uri kungopiwa munhu wani echitengesa.
Vanyapetwa vaudza studio 7 kuti chimwe chinosuwisa ndechekuti kunyange hazvo hurumende ichiti vanhu vanofanira kushandisa nzira dzese dzinobvumidzwa kutenga hupfu uhwu, vaDamson vari kuramba dzimwe nzira dzakaita seecocash.
Ende vari kuramba ecocash havasi kubvuma iyo mari yemuzimudhora. Vari kuda munhu anouya neus dollar kutenga hupfu hwacho. Vanhu vari kunetseka kutoita sei neupenyu hwavo hwauda.
VaMariot Nyauyanga avo vanogara kuoverspill vatsimbira nyaya iyi vachiti kana mari yemakobiri haisi kubvuma pakutenga hupfu.
Hupfu huri kuitwa sevented bond asi vari kuti kana uno maus unoya nemaus nemabhondi acho kana ukaenda nemacoin ukaenda neswipe havatambire. Zvinhu tu zviri kushanda ius nebond.
Vanyauyanga vaudza studio 7 kuti nekuda kwezviri kuitika izvi vanhu vakawanda muepoet vari kutambura nenzara uye hurumende inofanira kuona zvaingaite kuitira kuti vanhu vese vakwanise kutenga hupfu. Mukuru weepoet local board vabatanai masunda vemdc mukuru weepoet local board vabatanai masunda vemdc vaudza studio 7 kuti kunyange hazvo hupfu hwakachipa huchitengeswa zvakanaka kune mamwe maward muepoet muward 6 kuoverspill ndiko kune dambudziko. Nhasi chaiko vamasunda nevagari vanyorera kugrain marketing board nehurumende vachikumbira kuti vambomira kupa hupfu kune vemabhizimisi vanotengesa hupfu vachiita zvematongerwo enyika.
Saka tinoti hurumende dei yanga yagona kutora danho rekuti vanhu vakaita seivavo vamiswe kutengesa hupfu nekuti vanofanira kunge vachiwana havasivo vari kuwana. Zvakare ndakataura naHonorable Etheridge Kureva vakati vachatora danho guru futi kuendesa kumusoro kuti vaise chemo ichocho vanhu vawane kudya nekuti vari kugara vakafonerwa nevanhu vachiti havasi kuwana chibage ichocho chiri hupfu ihwohwo huri subsidai.
Hatina kukwanisa kutaura navaDamson kuti tirwedivi ravo panyaya iyi asi mushandi mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko muzano PF vatatsadzwa Mugwadi vaudza studio 7 kuti manyepo ari kupomerwa nhengo yebato ravo vaDamson vakati bato ravo rine umbowo hwekuti bato guru rinopikisa remdc riri kuita zvematongerwo enyika pakugova chikafu chinobva kumasangano anobatsira kuHighfield nekuwadzana. VaMugwadi vati vakatokwidza nyaya iyi kusangano rejoint operations command yedunhu reHarare. Gurukota rinoona nezvevashandi nekugara zvakanaka kwevanhu vapoma vhima vanoti hapafaniri kuitwa zvematongerwo enyika pakutengesa kana kugova chikafu. Ndakamirira studio 7 kuepwet ndini Godwin Manguja.